Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 15, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vhidhiyo rekupedzisira rakaburitswa neZuro neAl Jazeera ronzi nevamwe rinoratidza kubatwa kwakaitwa hurumende nemakoronyera ari kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo. Bato reZANU PF rinodzokorora sarudzo dzemaprimary arts debato matunhu anonzi akaita mhirizhonga pasarudzo dzekutanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vari kutevera nyaya yakaburitswa neAl Jazeera yekuburitswa kwegoridhe pamwe nekucheneswa kwemari dzakasviba munyika vanoti vhidhiyo rekupedzisira rakaburitswa neZuro nenhepfenyuro iyi rinoratidza zvizere kuiswa muhomwe kwakaitwa hurumende nemakoronyera uye vari kukurudzira kuti matare eparamende neSenate agare pasi aone kuti utungamiri hwenyika huchiri kukodzera here kuramba huri panyanga. Izvo zvinotevera kukandwa munyaya idzi kwemadzita emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mudzimai wavo amai Auxillia Mnangagwa, pamwe nemumwe wevanakomana vavo. Asi pave nemaonero akasiyanawo pakushayikwa kwezita remutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga munyaya iyi, vamwe vachiti zvinoratidza kuti vaChiwenga vakachena, asi vamwewo vachitiwo dzimwe nguva Al Jazeera yakangonangana nemhuri yemutungamiri wenyika nevainodyidzana navo chete. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Documentary rekupedzisira rinoratidza yatinoti muchirungu state capture, kutapwa kwehurumende nemakoronyera. Hurumende inenge isisiri kuita zvainotarisirwa kuti inge ichiita, uye mutungamiri wenyika anenge atsveta mhiko dzaakataura kuti ndichange ndiri munhu anotungamira maringe nebumbiro remutemo wenyika, uye ndichiendesa mberi zvido zvevana veZimbabwe nekusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe. Saka documentary rinoratidza kuti mutungamiri wenyika vaakusukidza mberi zvido zvemakoronyera, zvinova zviri kuita kuti upfumi hwenyika hwaifanira kunge huchibatsira kuvaka zvipatara kuti vanhu vararame, mari idzodzo ndo mari dziri kutorwa naana Patini, naana Macmillan, naana Hubert Angel neFirst Family. Saka mune dzimwe nyika chinhu chekuti taifanira kuti parliament neSenate vakwanise kuti vagare pasi vozeya kuti utungamiri huripo munyika huchiri kukodzera here kuti hurambe huripo. Ndo panotaurwa nyaya dzeimpeachment.
Tinoona kuti kubva kwekutanga uku hatina kumbonzwawo zita ravaConstantino Chiwenga vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Zviri kureva here kuti vaChiwenga vakachena munyaya idzi?
Hazvigone kuti titi vakachena vaChiwenga. Chinhu chatingade kungotaura apa ndechekuti documentary reAl Jazeera rangotarisa gold chete, and the gold racho vangotarisawo mamwe macharacters ari kuratidza kuti macharacter ari kudyidzana nemutungamiri wenyika nemhuri yavo. Asi hatifunge kuti ndizvo zvega zviri kuitika mugold sector. Gold ndiro regarabatwa pa Al Jazeera. Asi tine ma diamonds zvekare.
Zvino zvingatarisirwa nevana veZimbabwe.
Tane ruzivo rwakazara kuti chii chiri kuitika mahofisi ehurumende. Saka chinenge chakutarisirwa ndechekuti kana kuri kutiwo vatungamiri vane nyadzi, it's time yekuti someone anotaroti inini ka ndine urombo nezvakaitika, asi ndinofunga kuti yanguva yekuti ini ndisuduruke. Hazvinei nekuti uri paposition ipi mugovernment, kana wakamenshenwa muAl Jazeera, zvine umboo huri kuratidza kuti wanga urimo mumakoronyera imomo. Vanhu vanenge vachitarisira kuti unoitawo nyadzi dzekuti apa hazvichaita kuti ndirambe ndichipfuurira mberi.
Vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rePoverty Liberation Movement iro rinoti rinorwisana neurombo nhasi raunganidza rubatsiro pamwe nemashoko ekusimbisa izvo zvasvitswa kumhuri yavaJob Scholar avasvitsa nhasi mazuva mazana matatu nemashanu kana kuti 305 vari muusungwa. Mumwe wenhengo yesangano rePoverty Liberation Movement vaobet masaraure vanoti mapurisa ambovarambidza kusvika pamba pavaSkala vachiti vashamiswa nechiitiko ichi sezvo kuenda kumba kwavaSkala kwanga kusingade mvume yemapurisa sezvo vanga vachishanyira hama dzavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Ngatinzwe hurukuru yataita navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Macitizens anoungana ari pausangano rinonzi Poverty Liberation Movement, inove civil society organization inorwisa urombo muZimbabwe, yakatangwa naivo vaSkala pachizvavo vasati vaenda kuchiri. Vaungana vachida kuita solidarity nemhuri yekwavaSkala, saka koka tichiti mumwe neumwe auye nezvaainazvo chaanenge angowana kuti tipe vaSkala. Saka takakumbirawo nematsamba esolidarity yekuti vanoda kunyorera tsamba vaSkala kana vari mujeri vazokwanisa kuverengawo kuti vana veZimbabwe vari kuvarangarira vasafunga kuti ndivo vega vari kurwadziwa, isi tikurwadziwawo. Dambudziko razoitika nderekuti kukazosvika kuine mota dzinokwana 16 dzemapurisa kusanganisirana nedzimwe dzeand riot dzakatobhloka panenge paida kutoendwa nevanhu, zvaita kuti vanhu vazhinji vazoita rumwanda mwanda vachitiza. Asi vashoma vasarawo vakwanisa kupindawo nezvishoma zvavainazvo, asi matsamba ese sezvaanga ari panzvimbo 1 takwanisa kuti tiasvitse. Tine chivimbo chekuti magweta avaSkala vachavaendesera.
Sei matora danho irori?
Chanyanyoita kuti titore danho iri ndechekuti tiri kuti vaSkala mumwe wedu, mutungamiri wedu, ishamwari yedu, kurwadziwa kwavo kurwadziwa kwedu. Hatina zvizhinji zvatinokwanisa kuvaitira kunze kwekuti vangozivawo kuti tiri kurwadziwavo sekurwadziwa kwavari kuitwa nekusungurudzwa kwavanoitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Pane vasungwa here pachiitiko ichochi?
Pana vazosungwa, ndicho kufara kwatiri kuita nekuti urongwa hwePoverty Liberation Movement hwekuti vaSkala vasunungurwe huri kuenderera mberi. Tambotanga nekungopa vaSkala solidarity, tichaenda panext stage yekuchiwedzera kupaila pressure kuhurumende. Tsamba dzataa kuzokolekta dzichisiri dzekuenda kunopa vaSkala, dzaa dzekuenda kune vakavasunga tichivaudza kuti tinoda kuti vaSkala vasunungurwe. Saka tiri kufara kuti pakutanga kwataparira chirongwa chekurwisa kurwira kusunungurwa kwavaSkala kwataita nhasi, hakuna makazhualtis aripo. Zvinoita kuti ticharamba takakwana, takawanda, tichiwedzera manhamba, tichienderera mberi nechimurenge ichi kusvika vaSkala vasunungurwa vajoinana nemhuri yavo.
Vanga vari nhengo yesangano rePoverty Liberation Movement vaobet masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions nechitatu svondo rino rakanyorera tsamba kugurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, mukuru wePublic Service Commission pamwe nevanotungamira nhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council richivayeuchidza nezvenhau yemusangano weNational Joint Negotiating Council uyo unonzi wakasiyirwa panzira. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vakanyorerwa tsamba idzi kuti vanoti kudii, asi munyora unoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vanoti chinangwa chemusangano uyu chinenge chiri chekuti nhau dzakasarira dzisina kupedzwa pavakaita musangano wekupedzisira dzienderere mberi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tirikuona kuti hurumende irikuramba yakanyarara sepasina chiripo. So seboka rinomirira vashandi hurumende vese takanyorera tsamba iyi tichifunga kuti hurumende ichatipindura nenguva pfupi. Asi zvikapari zvinhu havasati vataura nesu kana kuti vatipindure kuti zvakamira sei. Chinotishungurudza ndechekuti hurumende haisi kutora matambudziko evashandi sezvaanokodzera kunge ari. Tikatarisa yatinoti inflation muZimbabwe iri kurova mari yedu zuva nezuva, asi hurumende inoramba yakanyarara isingateereri zvinenge zvichiuya nevashandi.
Matanho api amuchatora kana musangano uyu wakanga usina kubudirira?
Isusu sevamiriri vevashandi tikaona hurumende isina kuya kwatiri musvondo riri kutevera iri, tichaenda kwatinoitira nhaurirano tichivazivisa kuti tauya kuti tipedzise nyaya dziya dzatakasiyira panzira. Tikatarisa vashandi vehurumende vatova pedyo nekutambira mari dzavo dzemuna April. So hurumende iri kuramba yakaisa tsanda munzeve isingadzoki kwatiri kuti tipedzise nhaurirano dzemufirst quarter. Zvinova zvinozotinetsa zvakare kuti tatova musecond quarter hatisati tapedza nhaurirano dzemufirst quarter. So ticharamba tichivaisira pressure next week kuti tisangane titaurirane tipedzerane.
Vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunare muHarare neStudio 7. Bato rezanu PF nhasi radzokorora sarudzo dzaro dzemapuraimari dzakambokanganiswa nemhirizhonga mumatunhu anoti Mbare, Churu, Gokwe neMbudzia neZvimba West. Sarudzo mudunhu reInsiza South kumateveleland South dzinonzi dzichaitwa musi wa22 kubvumbi unove mugowera unouya. KuZvimba West vaziyambi ziyambi havana vegurukota rezvemutemo uye varivo miriri wedunhu iri muparamende vakanga vakundwa musarudzo dzekutanga zvimwe chete nekugokwe neMbudzia, uko vanove mumiriri wedunhu iri vaJustice Mayor vadyajena vakakundwawo. Hatina kukwanisa kubata murongi wemisangano muzanu PF vaMike Bima kuti tinzwe kuti zvichabuda musarudzo zvichaziviswa riini uye kuti sarudzo idzi dzafamba sei nhasi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naMuzvare Manyara Irene Muyenziwa vebato reFreedom of Rights and Sovereign Party
for us avo vari muno Washington DC pari zvino tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mungatitsananguro kuti zvii zvamafambira iko kuno ku Washington DC pari zvino
tauya muno nenyaya IMF ne World Bank yatiunza pamwe chete kuti titaure zvikwereti zvenyika dzakasiyana siyana dzemuAfrica
chii chamungatine madzidza kumisangano uyu chamungada kuzoonawo chichishandiswa kuZimbabwe
tadzidza kuti chikwereti chinhu chekuti chinokwanisa kuti tiigadzirise tichitarisandisa matools anoprovidwa nayo IMF ndozvimwe zvatatarisana nazvo tichishandisa iyo debt dynamic tool yavaunza pari zvino kuti tinge tichidzidziswa kuti how we can remove the debt for African countries
tinoona pari zvino pane nyaya iri kupisa nyaya yedocumentary reAl Jazeera yanga iri kuratidza iyo zviri kuitika ukoronyera huri kuitika panyaya yekutengeswa kwezvicherwa zvenyika imi sebato renyu zvii zvamuri kutiwo kana mukapinda muchawanikwa muchigadzirisa
bato redu refor us party richange richiuya iyo panyaya yekuunza mapolicies manyowani anokwanisa kuti atarise kuti vanhu vari kupiwa even malicense ekuti vamaine vari credible here kunge vachipiwa malicense iwayo tisiyanise kuti corporate license neindividual license and kutarisa izvo kuti marules atichaisa in place haabvumire kuti vanhu vange vachiendesa gold kune dzimwe nyika zvisiri pamutemo ndizvisina government isina muzivo wayo everything zvinenge chichipfuura chichibuda munyika yeZimbabwe zvichange zvichipfuura with government involvement as well zvaakutarisana nebato reforasi kuti kana chinge tichiuya isi chichipinda muZimbabwe tiri kuisa utungamiri hune hujekesera husina hukoronyera utungamiri hwekuti tiri kutarisana nemalaws mamwe akaiswa nenyika dzakaita sana Botswana how they took over directorship yeDBS in their diamond mining zvinhu zvatichaisa in place tichikopera nyika dzakaita daro ndadziri kuita zvine musoro when it comes to their mineral adaptation and exportation.
Tirikunzwawo vamwe vanoshora vari kuti imi vezvemapato anopikisa hamusi kutaura nezwi rimwe chete muchishora uori uyu huri kunzi huri kuitika munyika mudocumentary iri regold mafia reAl Jazeera munoti
dokumentary richangobva mukubuda saka tikutarisa iro pari zvino kuti chii chakadzama chakashata chakaitwa nevanhu vari involved munyaya iyi tisati taenderera mberi kutinge tichiti izvi ndo zvatinenge tichitarisana nazvo
takatarisana nenyaya iyoyi yesarudzo dzichauya imi muri mumwe wemadzimai vachange vari kukwikwidza munofunga kuti mune rutsigiro rwakakwana here zviri kufamba sei
rutsigiro rwuripo rwakakwana especially kumadzimai tatarisana nazvo tichiti inguva ino yekuti tipanane mukana sevanhu vechidzimai nevasikana zvekare vanhu vandataura navo pari zhinji vanhu vechikadzi nevasikana kuti time yekutinge tichiungana tichibatsirana kuti tione shanduko yatiuda kuwana muZimbabwe sezvamunotarisa vanhu vechikadzi tisu tine nhamba zhinji panyaya yekuvhota muZimbabwe and tichitarisa zvedu sebato reforas taenda kumamisha mazhinji tichitenderera tichitaura kuti production yatiinayo ndiyo iyi yatiuda kuti tiwane shanduko muZimbabwe
tinoona nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai panguva iyo yesarudzo inyaya inogarotaurwa pese panoitwa sarudzo zvii zvamuri kuita sebato rinopika kisa kugadzirisa nyaya iyi yemirishonga
inowanikwa munyaya dzepolitics asi tikutarisa iyo pari zvino kuti tiri kupa humboo hwepeace nguva yese yatikutaura isu sebato refor us party sitichidzidzisa mamwe mapati kuti handizvo ruzha handizvo zvinochinja nyika asi tikabatana tichitarisa ikonomi yedu nekuwirirana pana izvozvo kuti toita sei kuti tichinje ikonomi yedu ndo zvatiri kusimudzira isu bato refor us tichidzinga isu vanhu vanoita ruzha panyaya yematongerwo enyika
makamira sei panyaya iri yekushanda nema mapato anopikisa
zvinhu zvekuti ndo zvatakatanga kutaura nezvazvo tichifoma pati yedu zvinhu zvatikutarisana nazvo kuti panodisolva parliament ndo patine mukana wekuti tinzwisise kuti nhengi nanhengi vakazvimiririra ende vane nguva yekupiwa mukana wekupiwa kuti vasarudze pati yavanoda
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
Aiwa tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che our lives upenyu wedu. Nhasi tine hurukuro namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central. Vokuchaitirwa mhemberero dzegore rino dzekuwana kuzvitonga kuzere dzechimakumi mana nenhatu kana kuti 43rd Independence Celebrations.
Tinotenda kuti vakambemiikazuva yemhuri yezimbabwe shuviro yangu kuti ngatirarame murunyararo nokuti runyararo runounza pundutso muchivanhu chedu. Ndatenda
changamire Nembire, tiri kuona kuti gore rino ra 2023 mhemberero dzekusvitsa makore makumi mana nematatu kana 43 years nyika yawana kuzvitonga dziri kuitirwa mudunhu reMount Darwin runove dunhu renyu. Zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichochi?
Kokutanga makore makumi mana nematatu mhemberero dzadzika kuti dziuye kuMount Darwin rinove dunhu rokutanga kuti riite mhemberero dzekuwanikwa kwerusununguko kweZimbabwe kubvara muna 1980. Takaerechedzwa zvikuru, tagamuchirwa zvikuru, takosheswa zvikuru nehurumende kuti tinge tinobata nyaya yemhemberero mudunhu redu. Isu semadzimambo indakamirirawo dunhu reMount Darwin ikutambira nemusoro mukuru chaizvo kuti apadi igaroziva kuti mhanza yembudzi iri pamabvi taremekedzwa zvikuru kuti dunhu redu ringe richibata mutambo uyu zvisati zvamboitika pamakore makumi mana nematatu atasvika parizvino.
Chii chingadai chakaita kuti dunhu renyu ringe richisarudzwa pamberi pemamwe matunhu ose?
Kusaziva hangu kuti wakazoonekwa kuti ringe dunhu redu richisarudzwa kuti ringe bhiro rinotanga munhange mutangei, asi chandinongoziva ndechekuti nhoroondo yerusununguko nekurwisana kwataita nevachena yakatanga zvikuru sei yakachiviridza kudunhu redu kuno kuMount Darwin. Vakatarisa nzvimbo inonzi Alkena Farm, nzvimbo yakarwiwa hondo ndepayakatangira ipapo. Ndodaira vatarisi venhoroondo yechimurenga kuti nedzimwe nguva yakachiriridza yakatanga kuMount Darwin. Ndomusaka vaita muono wekuti aregai tingoti tichitanga kuMount Darwin, asi muono wangu wandikuona kuti varangarira kuti dunhu reMount Darwin ndiro rine nhoroondo zvikuru yechimurenga, uyezve kunove ndiko kumusha kwemudzimu mukuru kuno kuprovhinsi yedu yeMacentral yaMbuya Nehama.
Munguva yehondo vanhu vakawanda vakarasikirwa nehama nemisha nezvimwe zvakadaro, dunhu renyu rakacherechedzwawo here panyaya iyoyo?
Zvinhu zvakasvika, asi kutongoti vana vendwara vasvinure nguva imwe chete vajongakande miri. Nyaya iyoyo iri kukurukuru hungu zvakacherechedzwa, asi munongozivawo mamiriro akaita nyika yedu kuti tiri kuita zvedu nyika iri parumana nzombe nenyaya yekunongobva nguva nenguva kuti hazvina kunyatsotitwa, asi zviri kugadzirika apo nepapo.
Todzoka kunyaya yedu yemhemberero, sedunhu zvii zvikuru zvamungati zvichaunzwa nekudomwa kwaitwa Mount Darwin kuti kunge kuri kuchapembererwa mhemberero dzeindependence?
Maita zvakanaka vajonga kane mbiri. Zvandiri kutarisirawo somuono wangu samambo, kuuya kwaita mhemberero dzekuwana rusununguko rweZimbabwe kuchaunza shanduko yakati wandei kudunhu reMount Darwin. Ndodaira pachaita urongwa hwemayouth empowerment, hwemabasa, hwekumutiridza maindastiri, hwekurima. Idunhu rairima donje zvikuru reMount Darwin. Idunhu rinorima zvikuru zvakanyanyisa mbesa dzakaita sedonje dzandataura, chibage, fodya. Saka zvinhu izvozvo ndingangoti pachirungu zvichaunza economic empowerment kuvanhu.
Panyayawo yekuti nyika yawana kuzvitonga kuzere kwemakore makumi mana nematatu, muri kuonawo here zviri kuenderana nebudiriro iri munyika tisingatarise dunhu renyu chete?
Hungu zviri kuenderana, asi vajongana ningiri matambudziko panyika dzese dzese ashayike matambudziko anenge aripo kuna na America uko kunomborohwa neinonzi recession kuraidza kuti economy inombodona chimuko wapo nepapo zvakangofanira unoone yedu ini harisi hangu economist zvangu asi unongozivawo kuti nyika yedu yakajokorwa nemazuva matsvuku nenyika dzakabudirida nezvavanotifungirawo nezvavanotiona sezvatiriwo asi mukufamba kwenguva ndodaira zvichagadzirika nokuti makatarisa kuno kumacentral kwakawanikwa oyo zvinhu izvozvo ndinodaira tikaita zvadziso nepundutso kuti tikuenda kupi tiri kubva kupi.
Aiwa, ndinotenda zvikuru mambo nemumbiri nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Ndinotenda vajonga vanemiri ngatirambei tichikuru kuramukanya maita basa mugare kure nemoto.
Manga makateerera kuna mambo nembire vekumount Darwin. Vamwe varimi vanoti havasi kufara nemutengo uri kubhadharwa fodya yavo kumisika yefodya kukaroi mudunhu remashonaland west. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wefodya anorima ari kutengwe varichard bahera ava vasiri pasi pechirongwa chekubatsirwa kwevarimi nemakambani vanoti havasi kufara nemutengo usingadarike madhora ekuamerica mashanu pakirogiramu yefodya yavo.
Purize yedu yemainput nepurize yekg yefodya ngaiongororwe zvienderanewo, kwete kuti mainput rakabva mu $40 rine mu 82 tikatarisa $100 andizi makore ese patikatanga kurima fodya kg yangori $5 inongori $5.
Mumwe murima anorima kukaruru vachristians mindo vanoti vasanganawo nedambudziko rekubatirwa mari ivo vasina kupiwa zvekurimisa nekambani yemashonaland tobacco company kana kuti MTC. Vazimindo vanoti vainge vabatsirwa madhora ekuamerica mazana manomwe kana kuti US$700
$1,400 $1,000 $700
asi mukuru wekambani yeMTC mukaroi vajustice Nyamande varamba kutaura nevatori venhau vachiti murimi anenge asina kufara anofanirwa kuenda kukambani yavo kuHarare kunyange mari dziri kubatswa kukaroi. Kunyange zvakaomera varimi vakawanda vamwe vakaita saamai Placidus Mutefa vanoti apunyaira hasha yemisodzi. Amai Mutefa avo vanorima kukazangarare vanoti fodya inotengwa nekuda kwekunaka kwayo vachitengesa nemadhora ekuamerica mashanu pakirogiramu. Amai Mutefa vanoti kurima vakabatana nevemakambani anoita zvefodya kana kuti contract farming kunobhadhara.
Ini ndiri kufara nhasi ndazorora baba neti ndikauya ndinoya ndichihara kuti unozotengesa enda kufikiro unobhuka mzikini mabhero.
Izvi zvinotsigirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maewepgt vanoti mutengo wefodya wakakwira munyika muno kana zvichienzaniswa nenyika dzakaita seMalawi neZambia asi vanoti dambudziko riri pakudhura kwezvikwanisiro zvekurimisa.
Tikatarisawo mutengo wefodya iko zvino wakawedzera kudarika makore ose kubva kutanga kurimwa kwaiita fodya uye mutengo uyu uchidarika nyika zhinji dzakatikomberedza seMalawi kana Zambia.
Amai jiti vanoti dambudziko rekuwanda kwemakambani anoyamura varimi kurima fodya rinokonzerawo kuti mitengo pamisika isakwire sezvo makambani aya ari iwo chete pamutemo anofanirwa kutenga fodya yavanenge vayamura pakurima.
Kambani yapamurimi mainputs ndiyo inotaura mutengo wemainputs, ndiyozve inotaura mutengo wekutenga fodya, zvichireva kuti murima haasisina paanotaurawo kana kuzvimiririra.
Varimi vefodya havabvumirwe nemutemo kutengesa fodya kukambani isiri iyo yakavayamura kurima kana kuti side marketing, asi varimi vasina makambani anenge akavabatsira nezvikwanisiro vakasununguka kutengesa fodya yavo pamisika yavanoda. Varimi vakawanda vanonzi vari kupinda muzvirongwa zvekubatsirwa nemakambani nekuda kwekutiza kudhura kwezvikwanisiro zvekurimisa fodya. Uko vamwe varimi vanonziwo vari kuchema nemari dzavari kubhadhariswa nevedzimotokari kutakura fodya yavo kuenda kumisika. Izvo zvinonzi zvikuvasiya vasina mari dzakawanda dzavanowana kubva mudigita ravo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateere ndokusiya mina Gaino kumedi Saidi.
Soku isika tisenda baku vi.